Vamutasavawa na mafoti makuma viri ni matana tu, vakakunda mkuru we Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, Vasami Wazai, awawana mafoti makuma viri ni matatu, mkuru we National Youth Development Trust Jekubulawayo, Vusi Duwe, ndiwa wave mtewezeru wa Sachigaro we sangano iri, mushure mkukunda mzware Diana Alice Kuvea vechitungwiza Residence Trust. Vamutasa, vatambira zvabuda musarudzo vachiti chekutanga chavachaita, kubatanidza nhengo dzese dzesangano iri, kuti varonge kuti votora gwara ripi, vachiti pane basa guru rinofanira kuitwa, sezvo nyika yakatarisana nematambudziko makukutu.
Tinotenda kuti basa redu nderemubatanidzwa tinobatsira pamwe chete. Saka tisati taura zvizhinji, ndochinhu chakanyanya kukoshesa kuti tiungane, tiite muonera pamwe, tozivisana kuti dambudziko riri munyika muno nderiri. Zvipi zvatingaita tese takabatana kuti tipedze dambudziko riratambudza munyika muno. Muno mune dambudziko rakakura, vanhu vari kufa vachiedza kuyambuka Limpopo River, Zambezi River, vachinotsvaka chouviri.
Vawadzai vati havana zvekutaura pamusoro pesarudzo dzanhasi, asi muzvare Kuvheya vati havana kufara nemafambisirwo aitwa sarudzo, uye vati vachagara pasi nebhodhi resangano ravo nhasi manheru kuti vazive zvaitika nhasi pamwe nekuona kuti votora matanho api. Vamwe vasina kufara nesarudzo dzanhasi ndiva Pride Mukono vesangano reYouth Environmental Management Trust, avo vati pane matanho avari kutora ekugadzirisa kubirirwa kwavanoti kwaitwa sarudzo.
Saka naizvozvo tiri kudaiwa sarudzo dzidziya dziramba dzichakata tatora matanho tichishandisa mutemo weCrisis Coalition wachiapira nyaya iyoyo ende apa vamutasa kwafanira kunge vachicheya kusvika nyaya yavo ichinge yapera. Kana zvichizaramba zvokuti tiira nekwachidaiwa tichange tichiona kuti pamwe matanho atingateera kumberi nekwedzisana kumatare ekumusha kuti nekuti hatingashiurika mapoka maelections akaita sana zika nokudirira sarudzo iwo isiwo pachezve kutidirira nasarudzo. Zvinhu zvinenge zvakashata izvozvo izvo.
Asi mushandi mukuru muCrisis in Zimbabwe Coalition vaBlessing Vava vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzaitwa pajekerere uye dzafamba zvakanaka. Vavava vati kusvika pari zvino hapana zvichemo zvavati vawana.
Patese panoitika sarudzo dzakadai hapasaiki vanonyunyuta, asi isu sangano reCrisis Coalition hatisati tawana yatingati an official complaint kune mamembers edu uye kune vanga vachisarudza vanga vachikwikwidza maelections aya. Saka tinoti kana tazowana izvozvo ndo patinozozvitarisa semusangano. Kunyora yes vanogona kunyora zvavo, asi code of conduct yedu haibvumiri kuti tiende tinoshambadza panze tisati tapedza kutaurirana mumba medu.
Kunze kwevatungamiri vasarudzwa nhasi, dzimwe nhengo dzebhodhi reCrisis in Zimbabwe Coalition ndiva Obet Masaraure vanove mutauriri wesangano iri navagamuchirai Mukura vanove mubati wehomwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.